Kanzuru ya Harare nasi ya Garadare rakakosha kana kuti special council ikabuda nechisungo chekuti kanzure chibvumirano chayakamboita chekupa kambani ya Georgenix BV basa rekugadzirisa nzvimbo inorasirwa marara yepomona. Chibvumirano ichi ndechemari inodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nemana kana kuti $344 million. Kambani iyi inonzi inofanira kuvaka nzvimbo yekugaya magetsi nezvimwe kupomona yoshanda kwemakore makumi matatu isati yadzosera nzvimbo iyi kukanzuro yeHarare. Kanzura weward 16 Harare West vaDanford Ngadziore vatsinira kuti vatora chisungo ichi nhasi.
Kutaura zvakakodzera kuti tipomisa padivi nyaya iyoyo, to meya obva wasvika komiti ichange nemakanzera nevamwe vanomirira maresidensi nevakasiyana siyana. Yapuwa 2 weeks shondo mbiri kuti ikwanise kuongorora, yapenengura yozoyayo paripoti mukanzo.
Vaendererawo mberi vachiti
whatever chabuda mudhiri kuenda kwemberi, whatever chaitika, tode kuti maresident vanova macitizens vaparticipate, vaise pfungwa dzavo.
Vaive meya pakanyoreranwa chibvumirano ichi vasichiwati Mutizwa vaudza Studio 7 kuti vari kuda kukanzura chibvumirano ichi vanofanira kupa gwara kuti poitwa sei.
Vari kuti ndaisaziwe, handina nyaya navo, handina problem navo. Nyaya iri pakuti kana yaisina kuziva todya yakadaro here, ndo nyaya yangu. Nyaya yekuti bhiri riripo hariite, hapana solution, todii. Nyaya iripo ndeyekuti todii, vanhu ngavauye nemasolution.
Vatiwo zvinonetsa kukanzura chibvumirano ichi nekuti chave chehurumende.
Chimwezve chaarugadza kuziva chero pavari kukanzura tacho, iya national project. Kanzuro ine masimba here ekukanzura national project? Ndomubvunzo wangu.
Asi vachipawo pfungwa dzavo, mukuru werimwe sangano revagari veHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati chibvumirano ichi hachina kunakira vagari.
Tiri kuona kuti chibvumirano chakaitwa pakati pecity of Harare neGeogenic BV hachina kujeka kune veruzhinji, uye hapana mapepa atinokwanisa kunyatsoti aya ndiwo ari kuratidza chibvumirano chacho chakazara, chinoratidza kuti pakawe nekuwirirana. Zvatiri kuona zviri kuratidza kuti zvaibva kukabhineti zvichiimpozwa pamusoro pecity of Harare. Saka isu tiri kufara kuti makanselers edu, kunyange hazvo zvichanetsa kuti chibvumirano chakaitwa ichi chichibva kukabhineti chichinjwe, asi chinongotifadza ndechekuti at least makanselers ari kuratidzawo kuti ari kunzwa kuchema-chema kuri kuitwa nevagari.
Vatiwo hurumende iri kutyora mutemo.
Hurumende yobva yatizve inoda kutora mari yedevolution iri muconstitution kuti iende kunoita zveproject yekuti kanzuro kana yatadza kubhadhara mari, vachatora mari yedevolution voiendesa kunobhadhara kambani iyi. Zvinoratidza kuti hurumende haisi kuremekedza constitution yenyika.
Hatina kukwanisa kubata mumwe ari mukambani yeGeogenix BV vaDelish Nguwaya sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vange vasiriwo kudaira nharembozha yavo. Asi mumagwaro avo kudare zvichitevera kupikiswa kwenyaya iyi nemumiririri weHarare North vaAndrew Markham veCCC, vaMoyo vakati vanotsigira chibvumirano chepomona vachiti kambani yeGeogenix yakatevedzera zvose zvinodiwa payakauya munyika kuzoshanda nekanzuro yehurumende.